Jesu Kristu mwanakomana wavo. Uye vakatipa zvinhu zvose pachena muna Kristu. Tinokutendai Ishe nemikana yatakapiwa nechibayiro chikuru ichi chatakapiwa naJesu paKarivhari. Kuti chakatiyananisira zvakare mukuyanana uye nekuwanirwa nyasha nemi. Kuti tive nenyaradzo iyi yekuziva kuti zvakanyorwa kuti kana mukagara mandiri uye mashoko angu ari mamuri, munogona kukumbira chero zvamunoda uye muchazviitirwa. Zvino tinotenda nekuda kweizvi, uye tinonamata kuti mugotipa kutenda kuti tizvitende nezvose zviri matiri. Zvino ngatiise parutivi Ishe kushingaira kwose kwezuva zvinetswa zvese zveupenyu huno, pana vose kubva kune muchengeti wenzvimbo ino kusvika kumufundisi, kuti parege kuva nechinhu mundangariro dzedu zvino, asi timirire tichiteerera neruremekedzo kuti Mweya Mutsvene utaure kwatiri, kuti tigoita chimwe chinhu chakanaka kuziva zvakawedzerwa pamusoro penyu nekuungana kwedu pamwe chete. Nekuti Ishe, zviro kwazvo ndicho chikonzero tauya pazuva rino riri kupisa. Taurai kwatiri kubudikidza neshoko renyu benyu, uye muite kuti shoko benyu rigare matiri uye rive riri matiri, kuti tiumbwe nokuiswa muchimiro, kwete kunyika, asi tishandurwe nokuvandudzwa kwemweya wedu muchimiro chomwanakomana waMwari. Oh, mwoyo yedu inodedera patinofunga uye mufaro unofashukira mumweya yedu, kuziva kuti tinogona kudaidzwa kuti vanakomana nevanasikana vaMwari. Takamira pamuganhu chaiwo wekuuya kwake kwechipiri, uye marudzi ose neumambo hwose zvichidedera pasi petsoka dzedu. Zvinhu zvose zvenyika zviri kunyangadika, asi tichiziva kuti rimwe zuva achauya uye achatiendesa kune humwe umambo uko kusingazombovi nemagumo, kana kuti hausi kuzombozunguzwa. Uye kufunga kuti isu tiri zvino vagari veumambo ihwohwo. Oh, Mwari, dzingisai mwoyo yedu nenzeve nhasi no Mweya Mutsvene kubudikidza nokushambidzwa nemvura yeshoko. Nokuti tinozvikumbira muzita rake uye nokuda kwekubwinya kwake. Amen. Ndinoshuva kutaura pamusoro pechidzidzo mangwanani ano, nokuti ndanga ndiri kuzotaura pamusoro pechimwe chinhu chakatisiyanei zvishoma dai panga pari kuzova neshumiro yokunamatira vanorwara. Asi takazivisa kuti makadhi okunamatirwa achapiwa na8 kusvika na8:30 kana 9 o'clock. Uye ndango Billy auya kumba maminitsi mashoma apfuura akati panga pasina kana munhu pano, nokudaro haana kupa makadhi ekunamatirwa. Saka ndafunga zvekutora musoro wenyaya uyu kuitira kuti chechi igadziriswe. Uye ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo chechi yakanyengerwa nenyika. Ndinoda kuverenga zvimwe zvino kubva mubhuku ravatongi, chitsauko 16, kutanga nendima 10. Zvino Dherira akati kuna Samson, tarira wandinyomba nokundirevera nhema. Zvino chindiudza hako, ndinokukumbira, kuti ungasungwa papi? Zvino akati kwaari, kana vakangondisunga havo netambo itsva dzisina kumbobatiswa, zvino ndichashayiwa simba ndova somumwe munhu. Ipapo Dherira akatora tambo itsva akamusunga nadzo akati kwaari, vaFiristia vasvika pauri, Samsoni. Zvino pakanga paine varindiri vakanga vakarindira muimba yomukati. Zvino akadzidambura pamaoko ake sorushinda. Dherira akati kuna Samsoni, kusvikira zvino wanga uchingondinyomba, uchindirevera nhema. Chindiudza hako kuti ungasungwa papi. Akati kwaari, kana ukaruka motsi nomwe dzemusoro wangu nomucheka wakarukwa. Zvino akarisunga nemapini uye akati kwaari, Samsoni vaFiristia vasvika pauri. Ipapo akapepuka pahope dzake akabva nemapini ezvitanda nomucheka wakarukwa. Zvino akati kwaari, zvino ungataura seiko uchiti ndinokuda kana mumwoyo mako usineni? Wandinyomba katatu aka uye ukandiudza kuti simba rako guru riri papi, uye hauna kundiudza kuti simba rako guru riri papi. Zvino zvakaitika kuti paakamutambudza mazuva ose nemashoko ake, akamugombedzera zvokuti mwoyo wake wakashungurudzika kusvika pakufa. Zvino akamuudza nomwoyo wake wose akati kwaari, musoro wangu hauna kutongoveurwa nechisvo, nokuti ndainge ndiri munaziri kuna Mwari kubva mudumbu raamai vangu. Kana ndikaveurwa, simba rangu richabva kwandiri, uye ndinoshayiwa simba, uye ndoita semumwe womunhu. Zvino Dherira wakati aona kuti wamuudza nomwoyo wake wose, akatuma ndokudana madzishe avaFiristia achiti, kwirai henyu kuno izvozvi, nokuti wandiratidza nomwoyo wake wose. Zvino madzishe avaFiristia vakakwira kwaari ndokutsvaga mari, kana kuti vakaunza mari mumaoko ake. Zvino akamuvatisa pamabvi ake. Zvino akadana munhu uye akamuita kuti aveure motsi nomwe dzebvudzi remusoro wake, uye akatanga kumutambudza, uye simba rake rikabva kwaari. Zvino akati, Samsoni vaFiristia vasvika pauri. Zvino akapepuka pahope dzake akati, ndichabuda panguva inowo sepane dzimwe nguva ndozvizunza. Zvino asi wakanga asingazivi kuti Jehovha wakanga abva kwaari. Zvino ndinoda kuverenga rugwaro rwenyaya iyi runowanikwa mubhuku raZvakazarurwa chitsauko 2, kutanga nendima 21 ne 23. Zvino ndakamupa nguva kuti atendeuke pakupfeva kwake, zvino haana kutendeuka. Tarira, ndichamukandira pa nhoo navanoita upombwe naye pamatambudziko makuru, kunze kwekunge vatendeuka pamabasa avo. Navana vake ndichavauraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nemwoyo. Uye ndichapa mumwe nomumwe wenyu zvinoenderana nemabasa enyu. Dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo. Samsoni akafanana zvakanyanya nechechi. Akatanga zvakanaka, akatanga ari mugwara chairo. Akatanga akanzi murume weumhare ane simba. Akatanga achishumira Ishe mukuchengeta shoko ravo nokuita mirayiro yavo. Uye zvakanga zvakati fananei nezvaive chechi. Yakatanga sezvatingataura sekutaura kwenyika, yakatanga mugwara rakanaka. Yakatanga kuchengeta mirayiro yaShe. Zvino chero bedzi Samsoni aitevera Jehovha, Jehovha vaishandisa Samsoni. Nokuti Mwari vanogona kuchengeta chero ani zvake, uye vanoshandisa ani zvake anovatevera. Nokuti ibasa raMwari. Asi kana tikatsauka tichibva pazvinhu zvaMwari, zvino Mwari havazokwanisi kutishandisa zvachose. Patichafamba nekudzikama tichitevera mirayiro yaMwari, patichagara mumapeji eBhaibheri tichinamata kubudikidza neshoko rakanyorwa, kuvanamata mumweya nemuchokwadi cheshoko. Zvino Mwari vanogona kushandisa chero munhu, asi pavanofunga kutsauka vachitevera chimwe chinhu, zvino Mwari havagoni kushandisa munhu iyeye zvakare. Saka Samusoni anova mufananidzo wakanyatsojeka wechechi yanhasi. Chechi payakatanga, Mwari vaikwanisa kushandisa chechi, nekuti chechi yaifamba yakangwarira ichitevera mirayiro yaShe. Yakachengeta mitongo yavo yese nemitemo yavo, uye ikaita mirayiro yavo yese. Uye Mwari vaive nechechi. Asi zvinoita sekuti pane kumwe kupera simba muchechi. Rangarirai, hatisi papikiniki, asi tiri muhondo. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kana vava muKristu ndizvo zvoga zvavanofanira kuita, kuti zvinogadzirisa nyaya yacho zvachose. Sezvo vari muKristu uye zvese zvichauya nyore, usamboisa izvozvo mumusoro mako. Nekuti ndakava muKristu kuti ndirwe kurwa kurwa kwakanaka kwekutenda. Ndakava muKristu kuti ndipinde mumitsara yehondo. Tiri masoja echiKristu, uye tinofanira kudzidziswa uye nokukudzwa uye nokuziva manomano ose emuvengi, kuziva madziviriro, kuziva nzira yokurwa hondo. Uye tinogona chete kuita izvozvo Mweya Mutsvene uchizvizarura kwatiri. Hatigoni kutora zvatinoudzwa neimwe nyika patinoenda kuhondo, mamwe emazano avo, asi tinofanira kutora pfungwa dzedu isu, nzira iyo Mweya Mutsvene unotitungamirira, uye nemazano aanotipa.
He is the commanding chief of the army of the Christians.
Nokuti ndiwo mutungamiriri mukuru wehondo yemaKristu.
Samson did good.
Samson akaita zvakanaka. Akanga ari munhu mukuru kusvikira atanga kuita tingakuti sekungoita hundururani.
Until he began to get off of his own territory.
Kusvikira atanga kubuda panzvimbo yake pachake.
And the church did run well and was all right until they begin to get off of their
church. Church yaifamba zvakanaka, uye yaiita zvakanaka kusvikira vatanga kubva panzvimbo yavo.
Samson began to flirt.
Samson akatanga kuita zvekutamba nevasikana.
Zvino
akanga asiri kutamba nevasikana vemuIsraeri, akatanga kutamba nevasikana vechiFiristia. Uye ndizvo neimwe nzira zvakafanana nezvakaitwa nechechi. Haina kumbotanga kupinda murudo nevekwayo, yakatevera vasingatendi. Ndokutanga kutamba nevasikana vasingatendi. Ndipo patakaitira mhosho yedu huru, uye imwe yedzakakurisisa dzacho. Ndipo hapo chechi payakatanga kuita zvinhu zvakanga zvisina kunaka, yakatanga kushamwaridzana neboka rakaipa saSamson. Samson chero bedzi aifambidzana nevanhu vaShe aiita zvakanaka. Asi paakazotamba nemusikana akaipa, akabva apinda mudambudziko. Uye ndizvo zvazviri nechechi. Zvino chechi payakatevera neruremekedzo zuva nezuva pane kutungamira kwemweya mutsvene, Mwari vakavaropa fadza.
Miracles and signs and wonders.
Zvino minana nezviratidzo nezvishamiso zvakatevera church.
Bad company with the
world. Asi payakatanga kushamwaridzana nevakaipa nenyika. Chimwe chezvinhu zvakaipisisa chayakaita uye zvinhu zvekutanga zvayakaita. Yakatanga kuita sangano ichiputsa yanano pakati pevamwe vatendi. Nokuti vakaona kuti marudzi aiva akaita sangano. Asi evangeri huru iyi haina kupiwa kurudzi rumwe kana vanhu vamwe. Yakapiwa kuna ani naani anoda ngaauye. Marudzi ose, ndudzi, nendimi, navanhu. Mwari havana kumboda kuti isu titare miganhu. Asi vanhu vaida kufanana, vanoenzanisa kana kuti kutevedzera kuita sezvinoitwa nenyika, kutaura zvinhu zvavanoita, kuita budiriro nenzira yavakabudirira nayo. Hatingambofa takabudirira tichiita chero chinhu chinoitwa nenyika. Tinogona chete kubudirira kana tichitevera mirayiro yaMwari uye nenzira yavo yekuita zvinhu. Hatingambovi nekutevedzera nyika. Kana kambani yefodya yakawana kubudirira kwayo kukuru neterevhizheni uye mapoka edoro nehwisiki akawana budiriro yavo huru kubudikidza nerubatsiro rweterevhizheni, hachisi chiratidzo chekuti chechi ichabudirira neterevhizheni. Kubudirira kwechechi kuri mukuparidzwa kweevhangeri kwesimba raMwari nokuratidzwa kwomweya. Hatigone kutaura nekuda kwekuti terevhizheni yakaita zvakati nezvakati ichiitira kambani yefodya nemamwe makambani. Hatina kana chero rugwaro rwokuedza kuzvienzanisa nevanhu ivavo. Uye chero bedzi tichidaro, tinogona kuunza vanhu vazhinji, asi handizvo zvatakagadzwa naMwari kuti tiite. Tinofunga nekuti tese tiri vepamusoro takabudirira masangano makuru achiita kuti zvinhu zvikuru zvinovaimira zviitike kuti ibudiriro. Tiri kufa zuva nezuva patsoka dzedu. Ndiri kutaura pamweya. Kana takamira tiri mamiriyoni gumi takasimba mangwanani ano uye Mweya Mutsvene usiri nesu, taizoita zvakanaka kuti timire takasimba tiri gumi Mweya Mutsvene uinesu. Hatingazvienzanise nenyika. Uye chimwe chezvinhu zvokutanga chaiva chokuti chechi yakatanga kuzviita sangano. Sangano rekutanga raive chechi yekatorike, ndokuzouya chechi yeLutheran. Pavakaita sangano muchechi yekatorike kuiita sangano, rimwe zuva pakava nokudanidzira. VaFiristia vave pauri. Samsoni ndokudambura tambo dzakasunga dzechechi yekatorike. Martin Luther ndokuuya nemasangano. Vakabva vasunga chechi neimwe tambo sezvakaitwa naDerira. Zvino vakatanga pachinzvimbo chekuva nemunhu akadanwa naMwari, vanhu vakadanwa neMweya Mutsvene. Pamwe vaisaziva maABC avo, asi vaiziva Kristo. Zvino chechi yakabva yaita yechimanje-manje ndokutevedzera vatauri vezvematongerwo enyika. Uye vakapa vaparidzi vavo degree rachiremba. Munhu wese aifanira kuva chiremba wedivhiniti. Ndiyo yaive imwe tambo yekusunga chechi. Vanhu ndokuenda kunofunda. Seminari imwe neimwe inoedza kubuditsa mudzidzi ari nani kuitira kuti machechi avo aganze. Mufundisi wedu ndichiremba wedivhiniti. Zvino vakaita sei? Mumwe anoedza kuva nezivo yakawanda kupfuura mumwe. Zvinoka hazvireve chinhu pamberi paMwari.
Uya pana chikonzero chekuti chero munhu aedze kutora zivo yake munyika zvino ogofadza Mwari nayo. Chinyangadzo pamberi paMwari. Haumbofa wakafadza Mwari nevavariro uye neruzivo zvepanyika nokuti zvinovengwa naMwari. Rugwaro runodaro. Hakwanisi kuzviita. Zvino mumwe nomumwe anoedza kuva nezivo yose. Vanoziva chaizvozvo kuita nemashoko ekutaura. Zvino kunozongove kutaura kwezvematongerwo enyika pachinzvimbo chemharidzo yemweya mutsvene inoratidzwa zvine simba. Inonyura mumwoyo wemunhu yoonesa zvivi zvake. Vakadzidziswa kutaura zvematongerwo enyika. Zvino isu hatidi izvozvo. Pauro akati shoko rakauya kwatiri kwete chete kana kuti evhangeri iri shoko bedzi asi kubudikidza nesimba nekuratidzwa kwemweya mutsvene. Zvakaunza vhangeri richiratidza masimba emweya mutsvene. Asi varume vose ava vanoenda kumaseminari uye vanodzidza dzidzo huru kuti vanofanira kumira sei pamberi pevanhu, kuti vanofanira kuzviratidza sei, kuti vanofanira kupfeka sei uye kuti vanofanira kuita maitiro akadini. Havafaniri kumboshandisa matauriro asiriwo. Zvino zvakanaka kana ari matauriro ezvematongerwo enyika. Asi hatisi kutevedzera mashoko evanhu anonakidza. Pauro akati, evhangeri yandinoparidza haina kuuya yakadaro. Asi yakauya kubudikidza nokuvandudza kwemweya mutsvene nesimba rinoratidza. Haiuye nekutaura kwakanaka kwakatsetseka. Kuti ungwaru hwako huve kana kuti kuvimba kwako kuve muuchenjeri hwemunhu.
But it comes through the demonstrations of the power of the risen Christ.
Asi inouya kubudikidza nekuratidzwa kwesimba raKristu akamuka.
To know him.
Ndiyo evhangeri.
The power of his resurrection.
Kumuziva musimba rerumuko rwake. Mumwe nemumwe anoedza kufunga kuti akati ngwara izvishoma kudarika mumwe munhu. Sangano rega rega. VeMethodist vanoti tine murume ane ungwaru kudarika vose. VeBaptist vachati uye veChurch of Christ nevamwe vakadaro ivo vose isu ndisu takangwara kudarika vose. Isu vanhu vedu hatingoregi vanhuwo zvavo vachienda kunoparidza evhangeri. Asi vanhu vasarudza. Oh, Mwari vaine tsitsi. Kuvasarudza kana vari vakabatikana neimwe dzidziso yavo. Vanobva vavaisa muchechi. Mwari havagoni kumubata chero nenzira ipi zvayo. Ndinoda kuti mumwe munhu andiparidzire akasarudzwa nemweya mutsvene. Mwari wavakasimudza. Kwete akasarudzwa nemunhu. Kana masangano.
All knowledge, they say, oh, we know all about it.
Ruzivo rwese vanoti, oh, tinoziva zvose pamusoro pazvo. Uye vamwe vava vazivi arifabheti yekutanga yemweya mutsvene. Vanouramba. Zvinondirangaridza nezvekabhuku kandakaverenga rimwe zuva muCalifornia, anenge makore gumi akapfuura. Ndakaritora muchitoro chekare chemabhuku. Ndakanganwa kuti munyori wacho ndiani.
Just a little 10-cent book.
Kabhuku kadiki ke 10 cents chete. Asi kaive nimwe pfungwa yakanaka kwakari. Kunyange zvaiita senyambo uye zvine mano. Asi ndakaona chimwe chinhu imomo chaiita saMwari kwandiri. Uye imwe yenyaya diki yakatanga sezvizvi. Mamwe mangwanani muchirugwi chikuru chehuku. Maive nerimwe jongwe diki. Raifunga kuti raive neruzivo rwese rwaivepo runofanira kuzivikanwa. Saka rakabhururukira pamusoro pebhokisi ndokurovera muromo waro pabhokisi ka4 kana ka5. Rekakandira musoro waro mudiki kumashure ndokukukuridza zvausati wambonzwa jongwe richikukuridza. Uye dzimwe rakadzikwezva uye rikati, madzimai nevarume vemuchirugwi chino,
speak to you all this morning on
ndinoda kutaura nemi mose mangwanani ano nezvechimwe chirongwa chedzidzo chikuru chatichangobva kugadzira. Rikati ndakada ruzivo rwakawanda mukudzidza kwangu richisumudzira magirazi aro pamusoro pemuromo waro.
uye rikati ndafunga kuti isu huku tinogona kuzviita vari nani noruzivo rwakawedzerwa naizvozvo ndinogona kukuudzai kuti kupi kana tikachera nekushanda mune chimwe chirugwi kana gomba tichawana rimwe vitamini richaita kuti tikukuridze zviri nani minhenga inoyevedza uye ndinogona kukuudzai kuti tinogona kuzviita vari nani sei nenzira dzakawanda dzakasiyana zvino tutseketsa tune michochororo yato mitsvuku twakakekeredza ndokuti haadike here uyu uye zviro kwazvo dzakariyemura ijongwe rine ungwaru kwazvo zvinondiyeuchidza nezvevamwe vaparidzi pano vemuseminari murume akangwara kwazvo hapana chikonzero chekuti timire nedzimwe huku dzese tose tinofanirwa kuenda naye zvino muchinda mudiki asati apedza kutaura paiva neimwe huku diki yakanga isina minhenga yaipenya yakauya ichimhanya kubva pachivanze chehuku ndokuti vakomana imbomirai zvishoma ndichangobva kunzwa nhepfenyuro yapedzisira paredhiyo huku dzakwira mutengo ne 4 cents papaundi tose tiri kuenda kunourayiwa mangwana ko ruzivo rwenyu ruchabatsirei hama ruzivo rwese rwatinokwanisa kuunganidza runobatsirei isu tiri mafiti matanhatu evhu tose tiri kufa nemainji uye nemaminetsi ruzivo rwedu haruna zvarunoreva tinoda kumuziva asi vanoita izvozvo sezvandaitaura imwe nguva yapfuura nezveimwe kanari zvino yakafunga kuti yaiziva zivo yose inofanira kuti izivikanwe uye yaiziva zvakawanda zvekuti yaikwanisa kuudza mamwe makanari nezvevanhu nokudaro ndokubhururukira pakeji yayo yotanga kutaura pamusoro pemunhu maziviro ayaiita zvose pamusoro pavo zvino kamwe kamwe profesa wekupedue akafamba ndokuuyapo ndokutanga kutaura naye mamwe mavhoko zvino shiri diki yakabwaira bwaira maziso ayo ndokutendeudza musoro wayo uye zvino yakanga iine maziso yaikwanisa kuona profesa yaiva nenzeve yaigona kumunzwa asi chokwadi yakanga isingazivi zvaaitaura nezvazvo sei ine pfungwa dzekanari inongova nenjere dzeshiri ndizvo zvoga zvainazvo haina pfungwa dzemunhu saka haigone kufunga sevanhu uyewo kana munhu wenyama haangafungisa mwari uri munhu uye ruzivo rwese rwenyika rwakangoita sepfungwa dzekanari zvose zvaunoita unongozvikuvadza narwo unofanira kuva nepfungwa yakristu chikonzero chinoita kuti vanhu vanoenda vonojoina masangano uye votsinhanisa kukwaziswa maoko pachinzvimbo chekuzvarwa patsva vari kuedza kunzvenga kuzvarwa patsva havadi kuzvarwa patsva uye ivo vanoziva kuti tinozvidzidzisa mubhaibheri saka vanoda kutsivanisa nechimwe chinhu pakuri zvino vanhu vependekosti vakangoipa zvimwe chetezvo vachiedza kutsivanisa chimwe chinhu vanoda zviri zvepamusorosoro zvinofanira kunge zviri zvepamusorosoro tichakwazisana maoko nekujoina chechi uye tosaswa kana kubhabhatidzwa kana chimwewo chinhu vanotya kuzvarwa patsva dzimwe nguva ndinotenda kuti Branham Tabernacle iri kukutya zvino tose tinoziva kuti kuberekwa handina basa kuti ndekupi kana kupi kupi kwacho kune uchapa kana mwana akazvarirwa pamuri wemakwande pauriri hwakaomarara kana mukamuri yemuchipatara yakashongedzwa nepingi zvine uchapa zvakadaro kuberekwa kwemhuru kuberekwa kwechero chinhu hacho kune uchapa uye kuberekwa patsva hakuna kusiyana neuchapa asi vanhu vakaomarara kwazvo tichaenda uko kwavanokwazisa maoko tichaenda uko kwavasingahwihwidze nokuchema nokurovarova paaritari nokudanidzira unoda kuva munhu zvakanyanya iwe chatinoda kuberekwa kufa
kunounza upenyu
mbeu
mbatatisi yekare mbeu yembatatisi unotora mbatatisi iyoyo woisa muvhu kusvikira wava nembatatisi itsva mbatatisi iya yekare inofanira kuora chibage hachigone kubudisa upenyu hutsva kusvika chaora uye murume kana mukadzi haagone kuva nekuberekwa patsva kusvikira njere dzavo nezvavari ivo zvaora zvafa wofa paaritari nekuzvambatata wosvika pakusemesa kusvika panzvimbo iyo kuomarara kunobva pakora yako uye wozvarwa patsva nemweya wamwari handina basa nazvo kana ukahwihwidza ukataura nendimi ukasvetuka svetuka wopupuruka pupuruka sehuku isina musoro wayo uri kuunza upenyu hutsva asi takatsivanisa nechimwe chinhu panzvimbo pako tinoda nzira yakadzikamira chokwadi rimwe zuva chishanu mudzimai wangu neni taienda kuchitoro handireveri kuramba ndichidzokorora izvi asi pataidzika nemugwagwa ndaingoramba ndichitendeudzira musoro wangu uku neuko vakadzi vasina kusimira ndakavimbisa mwari pandakanga ndiri bofu kana vaizopodza maziso angu ndaizotarisa chinhu chaive chakanaka uye ndinochengeta kamuchinji kwakadiki kakarembera mumota yangu pandinoona zvakadaro ndinotarisa pamuchinji kwandoti oh mwari ndihwo utiziro hwangu apo ndakatarisa pamuchinjikwa ndakaona madzimai iwayo midha akati hatina kuona mukadzi mumwe chete nhasi akapfeka siketi iye ndokuti bill ona mukadzi uyo ane tutambo tudiki utwa kumusoro kwemuviri wake ndokuti unoreva kundiudza here kuti mukadzi uyo haazive kuti zvakaipa akati kana asingazivi kuti zvakaipa saka pfungwa dzake hadzitorimo ndikati imbomira zvishoma mudiwa iye ndewemuamerica anoita zvinoitwa nevemuamerica ndikati ndakanga ndiri kufinland nguva pfupi yapfuura mudiwa zvino ndakabvunza murume akandigarisa pasi chiremba Manninen uye takanga tiri kuenda kunogezerwa kuitira utano kunonzi sona zvinoona kutora vokudira mvura inopisa kana mvura pamatombo anopisa uye zvinokudikitirisa zvadaro voita kuti usvetuke mumvura ine chando wobva wabuda zvadaro wozopinda mukamuri zvino munenge muine vana mukoti imomo vakadzi vanokwesha varume uye vakashama wovadzosera mudziva handina kukwanisa kupinda zvino ndakati chiremba Manninen zvakaipa akati zvakanaka zvino mufundisi Branham hazvina kunaka ko kuzoti vana chiremba venyu vekuamerica vanokurura vakadzi hembe vomuradzika patafura voongorora nhengo yose yeudzimai yaainayo ko vana mukoti venyu muzvipatara ndakati ruregerero hama Manninen muri
right
chimbori chii itsika pandakanga ndiri muParis handina kukwanisa kuzvitenda kuti zvimbuzi zvevarume nevakadzi zvakanga zviri zvimwezvo handina kunzwisisa kuti zvimbuzi zvaiva parutivi pemugwagwa zvaive zvevose varume nevakadzi handina kuzvitenda kuti vakadzi pavaienda kumahombekombe egungwa kunotuhwina mukomana nemudiwa wake havana makamuri ekupfekera vaingokurura nguo dzavo dzose kusvika panguva yekupedzisira vobva vafuratirana vopfeka tutambo voenda kunotuhwina asi ndizvozvo havana kana hanya nazvo itsika yekufrance muafrica vakadzi nevarume vaduku nevakuru vasina kana mbatya zvachose vachifamba mumapani vasina kumboziva kuti chimbuzi chaive chii kana zvinhu kana kutomboenda pausingaonekwi nemumwe asi havazivi musiyano asi itsika dzemarudzi asi ndakati mudiwa takasiyana tiri veimwe nyika tiri vafambi uye nevatorwa pano ndizvo zvinoita kuti zvinhu izvi zviratidzike zvakaipa kwazvo
Nokuti Bhaibheri rakati avo vanotaura zvakadaro vanoti vanoratidza kuti vafambi nevatorwa vari kutsvaga guta rinouya. Murume kana mukadzi muItaly, muFrance, muAfrica, ari mune imwe nyika akatozvarwa patsva nemweya mutsvene haaite zvinhu izvozvo. Havapfeki hembe idzodzo, havazoiti saizvozvo, nokuti ndeve rumwe rudzi urwo mutongi nemuiti waro ndiMwari. Tinobva kudenga. Mweya uri mauri unorunzira upenyu hwako. Kana uri wemuAmerica, unoita sezvinoita vemuAmerica. Kana uri muFrench, unoita zvinoitwa nemaFrench. Uye wotsoropodza mumwe wacho. Asi kana uri waMwari, uchaita zvavanoita kudenga. Nokuti mweya wako unobva kumusoro uye unokutungamirira. Chimwe chinhu chidiki chaungatarisa. Mumagwaro, avo vaitsvaga guta idzva iri vaizvibata zvakasiyana. Vakataura kuti vaive vafambi nevatorwa. Asi kudivi raKaini ndokuva varitairi nevapanduki. Asi maKristu aiva vafambi uye nevatorwa. Muritairi haana musha. Mupanduki munhu akaipa kwazvo. Asi mufambi chimwe chinhu chemazviro kwazvo, uye anobva kunzvimbo yemazviro kwazvo iri mune imwe nyika achiedza kutsvaga nzira yake yokuenda kumusha, achipupura nekurarama kwake kuti ane chimwe chinhu chinoti anobva kune imwe nyika. Hecho chikonzero. Asi zvakadaro, vanhu ivavo vanodaro. Vanhu ivavo vanopfeka zvinhu izvozvo. Regai ndikuudzei. MuSouth Africa, pandakaona maedheni chaiwo 30,000 vakashama vanofuka magumbezi. Vasikana vakomana vane makore 16, 18, 20 vasina kana rushinda rumwe chete rwehembe. Vakamirapo vaine madhaka kumeso kwavo uye vakapendwa. Mapfupa akabayirirwa nemumhino dzavo, netumatanda twakarembera panzeve dzavo, uye vakaisa mapfupa evanhu akapesana kana mamwe mapfupa mubvudzi ravo. Mazino emhuka akarembera pavari. Vakashama sekuuya kwavakaita munyika uye vasingazvizive. Asi pavakagamuchira Kristu uye vakawira pasi neziso zvavo ndokugamuchira Mweya Mutsvene, vakasimuka ndokupeta maoko kuti vachivhara kunyadzisira pazvipfuwa zvavo, vachifamba vachienda, vakanowana hembe dzekupfeka. Sei vakava vafambi nevatorwa panyika ino? Hareruya! Vakanga vari kure naye. Hongu shangamiri. Oh, hongu. Vanhu ava vanozviti maKristu. Ivo ndeve mumachechi. Vanoenda voti, isu tiri maMethodist, tiri maBaptist, tiri maPentecost, tiri maSeventh Day Adventist. Tiri izvi izvo nezvimwewo. Hazvina chinhu chimwe chekuita nazvo. Mweya wako, upenyu huri mauri, unokurunzira uye unotaura zvauri. Jesu akati, muchavaziva nezvibereko zvavo. Chechi yaita seIsraeri kutanga. Vakaona marudzi ose echihedheni aina mambo. Mwari ndivo vaive mambo vavo. Zvino vakaona marudzi echihedheni aina mambo. Saka vaida kuita semarudzi echihedheni. Zvino vakazviwanira mambo. Uye pavakazviita, vakapinda mudambudziko. Zvishoma nezvishoma yakatanga kupinda. Zvishoma nezvishoma nyika yakatanga kuverevedza ichipinda mavari. Pakupedzisira ndokugumira muna Ahabu. Mumwe mambo achiswedera pedyo zvishoma nayo, achiswedera zvishoma nayo, uye pakupedzisira ndokusvina upenyu kubva mavari. Zvino hezvo kazvavakave. Zvino mambo chaiye paakauya, havana kumuziva. Ndizvo zvimwe chete zvakaitwa nechechi. Yakagamuchira hezvo kaizvo. Yakagamuchira zvematongerwo enyika. Dzidzo. Yakagamuchira masangano, nzanga, machechi makuru, vaparidzi vanotaura zvepamusoro. Zvino kana mambo chaiyauya, havamuzive. Uye vari kuroverera Mweya Mutsvene chaiwo, unova mambo wavo.
havamuzivi asi vanomuseka nekuita jenaye sezvakaitwa nemajudha kuna mesiya wavo chechiri kuita kuna mesiya wavo nenzira imwe cheteyo havazvizivi havana muono wepamweya nokuti vakabatikana kwazvo mumeso avo uye nezvavanoona zvivakwa zvikuru vachiedza kuzvienzanisa nenyika hatina kumbokurudzirwa kuzvienzanisa nenyika tinokurudzirwa kuti tizvininipise zvino mumwe ndiye ruzhinji muna mwari uye nhasi muvavhangeri vanonamatira varwere kunze muminda yekuvhangera mune zvemakwikwi kwazvo vakwikwidzi mumwe anoti zvinoka mwari ngavarumbidzwe ndine zviuru zvakawanda kudai ndine musangano mukuru kupfuura wauinawo zvinoita mutsauko wei tiine mumwe kana miriyoni rimwe zvinoita mutsauko wei takatendeka kuna mwari here takatendeka kushoko ravo here tinomira pasi pekuedzwa nemweya mutsvene here ichokwadi here ndicho chinhu chine basa asi tinorerutsa pabhaibheri vazhinji vevanhu vedu vependekosti pamusoro pedzidziso dzepamavambo dzebhaibheri rino vanorerutsa pane handidi kukurwadzisai pamanzwiro ndiri muchechi yangu pachangu iye ndinonzwa sekuti ndinogona kungoita izvo muchechi mangu nokuti ndiri kuparidza evhangeri asi kune makumi ezviuru zvevaparidzi vependekosti vanoziva kuti hakuna chinhu chakadaro mubhaibheri serubhabhatidzo muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene ndinopikisa akibhishopi kana chero ani zvake kuti andiratidze pakabhabhatidzwa chero munhu muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene asi vanorerutsa nekuti masangano aya akadaro hakuna munhu mumwe chete mutestamende itsva uye nekwemakore 300 akatevera munhoroondo vasina kubhabhatidzwa muzita rajesu kristu chii ichocho sangano ndiro rakazviita kurerutsa uye nhasi vakabvisa vese vanopupura mumigwagwa kubva mumigwagwa vakabvisa tamborini muchechi vakabvisa kubwinya kwese kubva muchechi uye vakaisa kuparidza kwekuseminari kuparidza kwekachongwe kekare kane muchochororo vose vakakwenenzverwa munharaunda uye madzimai avo achipfeka zvikabudura nemadhirezi anobata uye varume vachiputa midzanga nokubheja nokutaura majeya netsvina zvinonyadzisa pamberi pamwari ndinoziva kuti zvakakwasharara asi yave nguva yekuti mumwe munhu ataure chimwe chinhu kurerutsa kuregedzeka kuita senyika handina basa kana ndichifanira kumira ndega ndisina mumwe munhu kunze kwamwari chete ndichaparidza chokwadi chebhaibheri ramwari ndomira nacho kana ndikafa ndicharamba ndakamira nechokwadi zviro kwazvo tinoda chokwadi ndichava pachiyero kwete chiri maererano nechechi asi ndinoda kuva pachiyero chiri maererano neshoko ramwari asi Dherira macherechedza here aiziva kuti Samusoni aive nesimba uye akanga asingazivi kuti simba iroro rakanga riri pai haana kukwanisa kuziva kuti simba iri raiva chii asi pakanga paine rimwe simba guru rakanga rina Samusoni uye aida kuti ariwane zvino saDherira akaramba achikwezva Samusoni nokuda kwerunako rwake akazvipfekedza zvinonyatsokwezva ruchiva zvino akafamba pamberi pake ndokupfipfidza sevamwe vechidiki vezera rekuyaruka vemazuva ano nezvimwe zvakadaro uye achida kungoita sechimwewo chinhu mukadzi anozvikurura hembe achiedza kukwezvera Samusoni kwaari ndizvo zvimwe chete zvakaitwa nenyika kuchechi zvino simba rako guru riri papiko zvinoka kana tikaita sangano zvinoputsa simba chechi yekatorike yakazviita asi vafiristiya vakusvikira Samusoni ludha ndokubuda vakabva vaita sangano zvakare kana mukandisunga neimwe tambo ichandibata saka vakadaro uye vafiristiya vasvika pauri Samusoni chii chakaitika Wesley akabuda ndokudambura tambo zvino wakandinyengedza nguva yese iyi hauzivi here kuti ndinokuda Samusoni zvakanaka ndiudze chokwadi chiri mumwoyo mako zvakanaka ndisungei neimwe tambo zvakanaka tichaita izvozvo chii ichocho itambo yemasangano ndiregei ndive ndakasununguka kuti ndisave nesangano zvino ndinokuudzai munondiita kuti ndipere simba saka mapendekosi ndokubuda Simba rako riripi? Vafilisitia vakusvikira iye ndokudambura tambo. Zvakare. Asi zvinochicha kaitika. Chabata mapentecost. Vanachiremba vakuru vedivinity sevafundisi vavo. Mumwe murume akakurumbira. Vane chikoro netsika zvakangofanana nemethodist kana baptist. Kana sezvine vamwe vose. Ukaenda muchachi. Uya haugoni kunzwa amen. Vakangotonhora seboka rema Eskimo. Vari ku North Pole chaiko. Vakatonhora. Havana hanya. Zvino, vaFiristia vakusvikira Samson. VaFiristia vakusvikira America. Umwe huya mumweya huri piko. Umwe wePentecost huri pi. The Assemblies of God, ne United, ne Church of God, uye iyo imweo, imwe ne imwe ii ne chichevedzwa chakasiyana. Ii ne icho. Takapata nurana zvekuti, unokwanisa kupinda muguta kunoita rumutsiriro. Kana chechi imwe ikarutsigira, vamwe vose vatombo uye. Makomunista akusvikira America. Simba redu riripi, kubwinya kwedu kuripi. Chii ichocho, nekuti takatevera uchenjeri hwevanhu pachinzvimbo chesimba raMwari. Handiti vakaita kuti vaparidzi vedu nezvinhu vave vakaoma uye nekuomarara kusvikira vatiita sangano kusvika taomarara chaizvo uye tava nemitsipa mukukutu kusvikira vanhu munombonzwa kudanidzira here muchechi zvachose haumbonzwa chero munhu achichema bhenji revanochema rakaiswa muimba yepasi hamuchisina kubwinya muchechi chatinongoita kungogara takaomarara zvekuomarara zviya hatina kusununguka takatsungwa Diabori nema jimone ake chimanje manje Aka sunga cheche ya mwari mupenyu Dizozo Mucheche amusisina simba Apasisina rusununguko Vanu vacho waka omarara uye waka oma Anditi mwari wano kuna kuye pakati pe vanu Wechipende kosti Uye waratiza kuti Iwa ndi mwari Uye waratiza ziratizo shawo Zerumuko rwavo Hazitombo vazunguzi Kubwinya Anditi zvinonyadzisa Ndinofamba ndichidarika nemunyika. Mwari vachishanda vachiita zviratidzo. Zvino vanhu vanongogara. Uye saka ndinofunga kuti zvakanaka. Oh, ndinoziva zvinogona kuitwa. Hazvirazunguzi. Sei, vakasungwa naderira nyika. Vari mumangetani. Zvino vakatovapinza mune, vakavasunga mune mubatanidzwa. VaFiristia vari pauri Samson. Uchaita sei nezvazvo.
Oh,
tine masangano makuru, chokwadi. Tine nhengo dzakawanda kupfuura dzatakamboita. Asi mweya uripi? Mweya mutsvene uripi? Ndizvo zvakaitwa nadhiabhori. Akakwezvera muchechi. Akaramba achinyengerera chechi. Uyai kwandiri. Ndichakupai tabhanekeri huru kwazvo pano kana mukaita izvi. Kana mukabvisa muparidzi anopengereka uya waminaye, mwana murume, chiremba wedivinity anepfungwa, tichavaka chechi yakanaka huru yepamusoro, uye tichafanana nevamwe vose. Munonyadzisa. Zviri nani kuve nemurume asingazivi mutsauko wemhodzi yekofi akatsemuka nebinzi. Asi akazadzwa nemweya mutsvene asingarerutsi. Kubudikidza nesimba raMwari Asi yasvika oh pakuomarara kwazvo kusvikira mumwe mutsvene anonzwisa urombo anogona kupinda mumweya mumusangano uye otaura nendimi kana kudanidzira zvishoma kana kuita chimwe chinhu zvino vamwe vose vachatenda utsamitsipa uye otarisa chichocho zvinoka unoshaya kuti sei uye anofanira kunge ari mupengo wakadonhedzwa pane imwe nzvimbo Unoziva kuti ndicho chokwadi. Mumwe mutsvene anonzwisa urombo anopinda. Vofara zvekusimudza maoko avo nekuchema nekurumidza Ishe. Mumwe munhu anodanidzira kuti amen pakuparidzwa kwaevhangeri. Uye vamwe vose vanocheuka kuti vaone zvaataura. Ndiwo mapentecost. Chii chiri kunetsa? Muri kutevedzera Methodist. Muchitevedzera Baptist. Vakatevedzera makatorike. Makatorike akatevedzera Gehena. Uye vese pamwe chete. Vese vakatevedzera Gehena. Ndizvozvo. Derira. Aka kukwezverai mumachechi makuru. Vashumiri vakanaka vakadzidza. Vanotora boka repamusoro. Zvinoka munoziva. Ndingi zasuko. Ndimuzvina miriyoni. Kana tikangomita kuti auye muungano yedu. Oh, ini zvangu. Kana asina kuzvarwa pacha. Saka hakodzeri kuva ipapo. Handina basa nazvo kana aine madhora miriyoni. Kana aine makadhi laki 40. chero chanacho anofanira kuzvarwa patsva kudzika kusvika pakuzvarwa patsva uye wovangidzwa patsva nemweya mutsvene uye wobva ipapo azvarwa patsva achichururuka madziwa ruregererwe achichema nokudanidzira nokuenderera sezvinoita vamwe vose uye worarama upenyu mushure mazvo unoratidza kuti anawo amen ndizvo zvaunoda samusoni vafiristiya vakusvikira makomunisi akusvikira nyika yakusvikira dhiabhori akusvikira vanodzokera uye vanoona mweya wamwari uchiita minana nekuita zvinhu zverumuko rwake izvo jesu akavimbisa ivo vanoti munoziva ndinofunga kuti hama Branham vanoita zvekuverenga pfungwa zvakanyanya mufundisi wangu akati ndezvadhiabhori iwe munhu asingatende anonzwisa urombo munyengeri akanyengedzwa akakwenenzverwa iwe mumhi yakapfeka dewe regwai jesu akati dai makandiziva mungadai makaziva zuva rangu asi mune boka ravana sauro vanoedza kukuitai kuti mufanane nenyika yese tinoda boka revarume vamwari vasingarerutsi pashoko asi vanoparidza chokwadi uye womira parubhabhatidzo rwomweya mutsvene asi nyika yakaitei yakaveura simba rako rose wakazvarwa uri munaziri pendekosti asi nyika zviro kwazvo yakaveura simba rako zvino yangoomarara sedzimwe dzose tichaitei chii chichaitika pane chinhu chimwe chinobwinya chandinogona kufunga nezvacho kupedzisa nyaya iyi samusoni acho akasungwa hatigoni kuva nerumutsiriro inzwai hama yedu yakavimbika Billy Graham rumutsiriro muzuva redu inzwai Oral Roberts achidanidzira rumutsiriro muzuva redu inzwai vamwe vose rumutsiriro muzuva redu tingava nerumutsiriro sei kana takasungwa takasunga mweya mutsvene nemasangano edu uye netsika saka hatikwanisi kuva nerumutsiriro rwemweya mutsvene amen ndinoziva kuti kuri kupisa kwazvo nemamiriro ekunze asi ichokwadi tingava sei nerumutsiriro rwemweya mutsvene iwe wakasungwa zvakanyanya uye wakaomarara chimiro cheumwari bhaibheri rakati vaizove nacho chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho simba rei simba resangano here simba renyika here simba rechechi here simba remweya mutsvene ndiyo nzvimbo yakavanzika muchechi uye kana chechi yatora vaparidzi vakadzidza nezvivakwa zvikuru neunyerekete pachinzvimbo chemweya mutsvene wekare zviri nani vave mumisheni zvakare amen chokwadi uchava sei nerumutsiriro rwemweya mutsvene apo vanhu vachiudzima nekuusunga uye vachiutya ndipo pacho pane dambudziko vafiristiya vakusvikira asi tariro imwe yakaropafadzwa yatinayo apo samusoni akanga ari mutorongo chii chekutanga chavakaita pavakamubata vakamusunga kutanga vakamutorera simba rake vakawana chakavanzika chake vakawana chakavanzika chako nyika yakawana chakavanzika chako zvino imi madzimai mese munogara bvudzi renyu zvinoita senyika imi varume mose munoenda munoita senyika zvakanaka motaura nyambo uye nenyambo dzine tsvina zvino mobuda kunoputa midzanga mishoma momhanyamhanya nevakadzi vevavakidzani nezvimwe zvose zvakadaro kunwa tudoro muchiwadzana kuti uchengetedze basa rako ndingasva hangu ndarara nedumbu rangu ndichidya mabhisikiti ane munyu nekunwa mvura yemukakova uye ndogara ndakachena uye ndisina zvinosvibisa pamberi pamwari pane kurerutsa nokuda kwebasa ripi zvaro ndizvozvo chokwadi gara wakatendeka kuna mwari samusoni vafiristiya vakusvikira Branham tabhanakeri nyika iri kuverevedza ichipinda pakati penyu munoti kudii nazvo makafumura chakavanzika chenyu here makafumura here chakavanzika chiya icho mwari vakakupai pamakanga muchiumburuka muya mumafufu emapuranga makore mashoma akapfuura makarega chichibuda nekuda kwechinamato cheushamwari chetsika here chii chakaitika kwamuri mwari vanogona kudzika pasi voita chishamiso uye vogoenda chaizvo muungano uye vogoudza vanhu zvakavanzika zvemwoyo yavo nezvose nekupodza vanorwara nevanotambudzwa nekuita zviratidzo nezvishamiso nekuparidza shoko ravo nesimba ravanogona naro nemweya mutsvene uye vanhu vanoti zvino ndinodaira kuti zvakanaka tinonakidzwa nekuzviteerera pano neapo kana tisina kunyanya kuneta ndiyo Branham Tabhanakeri vaFiristia vakushikira apo zvaisimbova kuti shoko parai paridzwa uye vatsvene vekare vaine misodzi mumaziso avo vaisimuka netsoka dzavo vofamba vachichema zvichida vasingatauri chinhu vachingofamba famba kaviri kana katatu vogara pasi vakanyatsozadzwa nemweya mutsvene shoko raivapa zvokudya munhu haangararimi nechingwa chete asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo mamwari vaFiristia vakusvikira Branham Tabernacle. VaFiristia vakusvikira muPentecost. Zviro kwazvo vaFiristia vakakutorai imi mose kare kare pamakazviita sangano rakanyatsosimba. Hapana chaigona kupinda kunze kwekunge uri muPresbyterian, Baptist, Methodist, mukatorike kana imwewo. Waisazoiwi nechekuita nevamwe vese. Saka rumutsiriro muzuva redu tingava narwo sei kana mupi wacho rumutsiriro akasungwa nenyika. Mwari havapinde umo mune nyika. Unogona kungovimba nazvo. Unodyidzana nenyika zvino ndizvo zvoga ukatendera nyika kuti iverevedze ichipinda unotanga kuita senyika ipapo unenge waparara asi kana ukagura ngetani dzose dzinobva panyika hoya kuna mwari mwari vachakushandisa kusvikira wazotanga zvokutamba-tamba zvakare heino tariro yoga yandinayo mangwanani ano ndichipedzisa mharizo yangu ndeiyi samusoni paakanga akasungwa rimwe bvudzi dzva rakamera mwari titumirei imwe chechi nguva yekupedzisira yave kusvika kuti simba remweya mutsvene rigone kupinda mairi mukuratidzwa kwemweya uye namariko 16 igone kutevera chechi mabasa 24 mabasa 238 zvose zvichange zvichiteverana pamwe chete nechechi zviratidzo nezvishamiso zvichiperekedza vaapostora zviratidzo zvikuru zverumuko rwake zvichivaperekedza apo tiri mutorongo zviro kwazvo mwari vari kukudza imwe mbeu kune imwe nzvimbo kuti igozove nekuparadza kukuru kwekupedzisira ngaive iwe shamwari yangu yechikristu pano mangwanani ano dai kuti simba rako ratotanga kukura ndinonamata kuti mharidzo ino mangwanani ano iye nekunze kunyika uko ichaenda ndinoimba kuti mharidzo ino ichabatsira kuunza vhitamini mumuviri wako ichakudza simba repamweya ridzoke muupenyu hwako zvakare ngatikotamisei misoro yedu tinamate o ishe mwari musiki wematenga nenyika muvambi weupenyu husingaperi nemupi wezvipo zvese zvakanaka nezvepamweya torai mashoko aya mangwanani ano mwaise mumwoyo mwadiridzira ishe dai vanhu vanamata pamusoro pezvinhu izvi tichiona kuti nyika yakwezva chechi uye yapedzisira yawana simba rayo yakawana nzvimbo yayo yakavanzika yakawana pane chakavanzika chayo uye ikachiveura yakatora vanhu vakambodanidzira kukunda vakambove nekukunda ikavaveura vagare kumba nechitatu manheru kuti vaone chirongwa chepaterevhizheni yakabvisa mufaro mumwoyo yavo uye ikavapa rudo rukuru rwenyika kupfuura rwavanarwo kuna mwari ndokuvapa zvimwezve zvenyika zvemunyika chishuwo chakawedzerwa chezvinovaraidza zvenyika pane kuva nekuparidzwa kweevhangeri kana pasina bhendi rakakura rekungofarisa kwakanyanya uye nekudanidzira nekungofarisa zvino havadi evhangeri yekare zvachose inounza misodzi yomufaro kumunhu womukati inodzosa kupodza kwamwari inodzoreredza zvipo zvechiapostora kuchechi inounza kristu akamuka mesiya wezuva rino asi sokusungwa kweisraeri nemadzimambo avo zvokuti havana kukwanisa kutevera mambo chaiye uye mambo chaiye paakauya havana kumuziva ndizvo zvazviriwo nhasi o ishe mambo wekubwinya akazviratidza muchimiro chemweya mutsvene uye ishe havazvizive havazvicherechedzi vakanyatsoita sangano zvakasimba zvekuti havazvinzwisise nekuti hazvisi musangano ravo ishe iri ibasa radhiabhori rakaita izvi kuvanhu dai samusoni wamwari dai vakatendeka mumwoyo avo vari kushuva nekuchema uye vachiteerera uye nokuramba vakabatirira dai vagara nazvo ishe kusvikira mbeu itsva iyi yamera kusvikira kwauya zvakare mufaro muziyoni uye kwauya boka rinogona kucherechedza nokunzwisisa rinogona kuona mesiya nesimba rakavigwa iro rakavigwa kune nyika ravasingazonzwisise zvino itai ishe kuti vaone izvi nokuti tinozvikumbira muzita rajesu ameni.
Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize.
Ndinomuda kwazvo. Akangotumira simba rake. Vakanga vari muimba yepamusoro. Vose vari muhumwe. Nyika yese yakanga yabuda mavari. Vakanga vasisina chinhu mavari. Zvino mweya mutsvene ndokuuya. Nhasi vanoti, uya ujoine chechi. Isa zita rako mubhuku. Kana kukotama voti, ndinopupura Kristu semwanakomana waMwari. Vosimuka. Diabhori anoita zvimwe chetezvo. Zviro kwazvo, diabhori akababatidzwa. Pakababatidzwa Judhasi, diabhori akabuda akanoparidza evhangeri. Apo Judhasi akaenda kunoparidza evhangeri. Asi diabhori haana kuwana mweya mutsvene. Ndizvozvo. Ndipo pane simba rakavanzika ipapo. Rumuko irworwo rinonyatsoziva zvechokwadi, pasina kana mumvuri wekupokana. Amen. Ari pano mweya mutsvene mumwe chete iyeye. Uyo wakanga uri pana Mesiya. Uchiri pachechi yake. Haumbobvi. Ndichange ndinemi nguva dzose. Kunyange mamuri kusvikira kumagumo enyika. Ndichange ndiripo. Mabasa andinoita nemiwo muchaita. Muchaita anopfuura aya nokuti ndinoenda kuna baba vangu. Asi nyika inozvirerutsa. Oh, ayo mazuva akapfuura. Chaizvozvo diabhori anoda kuti uite. Vanoda kuti uite zvinoyevedza. Mwari vanoda kuti ubhabhatidzwe. Mwari vanoda kuti iwe unoti, oh, handitendi zvese izvozvo zvekungofarisa. Pfuurira mberi urarame. Pfuurira mberi ugare muzvivi zvako. Gara muzvivi zvako. Asi kusvikira waora. Kusvikira waora kune pfungwa dzako. Kusvikira waora kumafashoni ako pachako. Uye wovandudzwa patsva. Uye nokuzvarwa patsva. Uye upenyu hutsva ihwohwo huchange hwakasiyana zvachose nehwakaenda pasi. Tsanga yechibage inoenda pasi iri yeyero. Yobuda iri yegirini. Inoenda pasi yakaomarara yakaputirwa. Inobuda ichitepuka uye ichipeperetswa nemhepo. Oh, kubwinya. Haleluya. Mepo padzinotanga kuvhuvhuta, tsanga haigoni kuita chimwe chinhu kunze kwekuzvifambisa, kupepereka, asi katsuri kadiki, kadiki, kanotambanuka, uye kanofara, kokura zvino, kozvisimbisa. Haingambovi katsuri kusvikira chibage chafa, uye chaora. Kwete kufa chete, asi yaora. Haichakwanisi kudzoka zvakare, asi upenyu hunobuda mairi. Sezvandambotaura nguva yadarika, kuberekwa, chinhu chinotyisa. Chinosemesa. Chine tsvina. Chinosemesa zvakanyanyisa. Asi ndipo pane upenyu. Kana uchizviona kuti une tsvina, uchiona zvitendwa zvako zveMethodist, Baptist nePentecost kuti zvine tsvina. Wofa paaritari. Zvino upenyu hutsva hunopinda. Mweya mutsvene unokuita kuti upinde pamusoro pazvo. Unoona Mwari. Tichamuona rimwe zuva rinobwinya. Rimwe zuva uko kusingasvikirwi nezivo yemunhu wenyama. Tichamuona. Munozvitenda here izvozvo? Rimwe zuva uko kusingasvikirwi nezivo yemunhu wenyama. Ndakamirirwa neremangwana rine mufaro. Ndakanga ndakamira kumusoro kuno pakona manheru apfuura, uye ndikafunga kuti ndakaona Rabbi Lawson mudiki. Paimboyo zasi kuno zvino aisverera netsvimbo yake yakare, ondidhonza nehuro yayo muhuro mangu. Netsvimbo yake kumusoro kuno kupurupiti uye oimba rwiyo rwuya pane rakandimirira. Chimwe chinhu chakaitika zvakabuditsa nyika kunze. ndakatanga kuona zvinhu zvakasiyana. Ndakanetseka zvakanyanya pamusoro pemaitiro ari kuita vanhu vemuAmerica vanguva nenguva, gore negore, ndichiona vakadzi nevarume kuzvidzikisira kwavari kuita uye vachipinda muchivi, kusvikira ndakapotsa ndarwara zvakanyanya kaviri kana katatu ndichinetsekana nezvazvo. Nezuro ndakati kuna Mwari, handichanetseki zvachose. Shoko renyu rakati zvichava saizvozvo, asi ini ndichamira pamukaha ndodanidzira ndichizvipikisa nezvose zviri mandiri.
Rimwe zuva ndakamira paGreensmill, bako rangu kumashure shure murenje. Ndainge ndanamata zuva rose. Zvino nguva dzingaita 3 o'clock, zuva rakanga ronyura uye ndakanga ndakamira ipapo ndakatarisa mhiri. Ndakabuda mubako ndiri pamusoro pedombo guru. Zvino ndakanga ndakamira ipapo ndakatarisa kumabvazuva ndichirumbidza Ishe. Zvino ndaiona zuva richinyura kuseri kwemiti iri pamusoro pegomo. Pandakatarisa mhiri kwemupata kune mamwe uye paine miti yakawanda yakanyarara kwazvo, ini ndakati, Ishe, rimwe zuva makavanza Mozisi muwangwadza yedombo. Zvino makapfuura nepaaiva nokuti akanga aneta, asi makapfuura napo akati waiita kunge musana wemunhu. Ndakati ndivi gei muwangwadza, Ishe. Panguva iyoyo kune rimwe divi rangu kwakauya mhepo shoma ichifamba ichidzika nomumakwenzi. Yakafamba ichiuya ikauya ichidzika nepadivi pangu chaipo. Mhepo shoma ichifamba ichidzika ndokudzika nemusango. Ndakamira ipapo.
The wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion Hill. Someday beyond reach of mortal kin, someday God only knows just where or when.
Chichi chaitika achavhara mavhiri madiki esaya ari kutenderera.
The wheels of mortal life shall all stand. Then we shall go to dwell on Zion's hills. So hang low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming far to carry me home. Tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming far to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire, the angels of God, the fire and chariot, far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
Rimwe remazuva ano, rimwe remazuva ano munguva dzakaderera dzekufa kwangu, ndinomutarisira kuti auye. Ndizvozvo.
I looked over Jordan. What did I see? Coming far to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming far to carry me home. Swing low. Get down low. Sweet chariot.
coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. The Lord Jesus, the blessed driver of the chariot, the pilot of
Muchikairi wengarava yekare Zioni, igware upenyu achifamba achidzika nemuchivakwa achitaura upo hwake huri pano. Mweya mutsvene wacho chaiwo wakamumutsa kubva muguva uri pano. Nekuda kwekuti havana kupa makadhi ekunamatirwa, pane here ani zvake pano anobva kunze kweguta wandisingazive ari pano kuzonamatirwa? Simudzai maoko enyu vandisingazive, simudzai maoko enyu mudenga vandisingazive. Imi imi apo ndinotenda kuti muchinda mudika nendebvu dzepamuromo kumashure uko. Mumwe munhu asimudza ruoko rwake kumashure necheuko. Hongu iwe, wasimudza ruoko rwako here? Zvakanaka, kumashure uko. Imi changamire, zvakanaka. Mose muri vatorwa kwandiri. Ishe Jesu vaye, mufudzi mumwe chete weboka pano, munotenda here kuti imbiso dzavo ndedzechokwadi? Vanozodza chechi yavo uye mabasa andinoita, nemiwo muchaita zvakare. Kunyange makuru kune aya muchaita nokuti ndinoenda kuna baba vangu. Anodarika aya, munozvitenda here izvozvo? Vasimudza ruoko kuti hamundizive here? Munotenda here kuti Mwari vanogona kundiudza zviri mumwoyo menyu? Vanogona kutaura neni sezvavakangoita mudzimai akabata nguo yavo? Munotenda here kuti ndiye muprista mukuru anogona kubatwa nemanzwi eutera hwedu? Kana Mwari vakandizarurira zvinhano zvenyu, munganditenda here kuti ndiri muprofita wavo? Motenda kuti upo hwavo huri pano uye ndosaka vachizvibvumira. Muri kunamatira mudzimai wenyu. Ane hudyu yakatyoka, hudyu yakasvodogoka, ndizvozvo. Kana zviri izvo, simukai. Zvakanaka, endai munomuwana apora. Amen. Ko iwe kumashure uko muchinda mudika asimudzanga ane ndebvu dzepamuromo, unotenda nemwoyo wako yese here? Unotenda here kuti Mwari anokwanisa kundiudza matambudziko ako? Unotenda here kuti mwanakomana wako achapora? Unotenda? Une mwanakomana ane cerebral palsy, ndizvozvo, hausi kubva kuKentucky. Kana zviri izvo, simudza ruoko rwako. Handikuzive, ndinokuziva here? Kana ndikuziva, simudza maoko ako sezvizvo hatizivani. Ndizvozvo, ndiri kuimba naMwari. Unotenda here? Sekutenda kwaunoita, wana mwanakomana wako nenzira yaunotenda nayo. Chingozviisa pamwoyo pako. Ndiani apa asimudza maoko ake wandisina? Ndisina. Anga ari imi here? Zvakanaka, changamire. Munonditenda here kuvamuprofita waMwari? Munodaro nemwoyo wenyu wese? Hamusungirwe kuti musimuke. Chingomirai zvenyu. Zvakanaka, changamire. Dambudziko renyu nderei? Mune chirwere cheshuga uye chiri kukanganisa tsoka dzenyu. Munobva kuOhio, zita renyu ndiva Mila. Dzokerai kumba munopora. Zvakanaka, tendai nemwoyo wenyu wese. Zvakanaka, munotenda ne? Zvitendei. Kana muchigona kutenda. Mudzimai akagara apa, masimudza ruoko rwenyu here? Mudzimai muhombe akafika magirazi, munotenda nemwoyo wenyu wese here? Munotenda ne? Munonditenda kuti ndiri muranda waMwari? Munodaro? Zvakanaka. Kana Mwari vakakwanisa kundiudza dambudziko renyu, mungatenda here? Dambudziko remwoyo. Zvakanaka, simudzai ruoko rwenyu kana zviri izvo. Zvakanaka, mudzimai pano ari parutivi penyu asimudza mwoyo, asi chaizvoizvo maziso enyu ndinomuziva. Zvakanaka, kana muchigona kutenda. Kumashure uko, murume anotevera wacho kumashure uko ane dambudziko remwoyo zvakare nechirwere cheganda. Munotenda here kuti Mwari vachakupodzai? Munotenda, changamire. Pane murume kumashure uko pane imwe nzvimbo asimudza maoko ake anga asina, vaShubert. Zvakanaka, changamire. Zvakanaka, munotenda here? Ndezvemaziso enyu zvakare, handizvo here? Rekunamatira amai venyu vagere uko zvakare. Kana zviri izvo, simudzai ruoko rwenyu. Tiri vatorwa, ndizvo here? Kwazisai ruoko rwenyu, kwazisanai ruoko rwenyu. Zvakanaka, ndizvozvo. Kana muchikwanisa kutenda, munogona kugamuchira. Jesu Kristu akamuka ari muchivakwa, ndiye mumwe chete. Chii chazvinoita kwauri? Wakarega nyika ichikwekweta simba rose kubva mauri here? Kubwinya. Ndinoda kuberekwa patsva. Ndinoda upenyu hutsva. Handina basa kuti hunouya sei. Kana tichifanira kuva muburuki mutsvene, chero chii zvacho. Handina basa kuti uchauya sei. Ndinoda mweya mutsvene chaiwo. Seuri pandiri zvino, ndinoda kuuchengeta. Ndingasva hangu ndava nawo pane zvinhu zvose zvemunyika. Amen. Munotenda here? Munotenda here kuti ari pano? Isai maoko enyu pane mumwe nemumwe zvino. Ndiudzei chimwezve chinhu chaangaita. Hapana. Ivai nokutenda zvino. Tenda kuti zvapera. Ishe Mwari, musiki wedenga nenyika, muvambi woupenyu husingaperi uye nemupi wezvose zvakanaka, mweya wenyu uri pano uchizodza kwazvo. Ishe, zvinoita sekunge chivako chiri kufema, chichifamba chichienda mberi nekudzoka. Sei vanhu vasingazvinzwisise? Ishe, vakashamwaridzana nenyika zvakanyanya here? Uye vakatonhora kwazvo nekwavetsika uye vakaomarara kusvikira vasisa kuziva izvachose.
God, may this power
strike
everyone
Uye mwari mwana mbiri. Kubudikidza na Jesu Kristo mwanakomana wa mwari. Ndinozvikumbira. Amen. Munozvitenda here? Simudzai maoko enyu. Munogamuchira kupodzwa kwenyu here? Mwari vakuropafadzei zvino. Endai munozviwana nenzira yamunotenda nayo. Zvichava saizvozvo. Ndinoona zviratidzo zvichizaruka pamusoro pevamwe. Ndizvozvo. Ndinofanira kudzoka nhasi manheru. Kana usingatendi zvino, hausi kuzombofa wakatenda. Jizozo, Jesu akazviita imwe nguva uya akati, uri, tinoziva kana Mesiya auya, achatiudza izvi. Akati, ndinoziva kuti Mesiya achaita izvozvo, asi ini ndimi ani. Akati, ndini iye. Akabva amhanyira muguta ndokuti, uyai muone murume anga achiziva zvandanga ndiri, nezvandakaita. Ko, handiye here Mesiya? Akati, zvinhu izvi zvichaitika zvakare mazuva ekupedzisira. Chechi ichange ichiparidza chokwadi, ichange yakamira pashoko, ichange ichiita mirayiro yese yaMwari, haizodyidzani nenyika, uye kubudikidza nemo, zvichafamba uye ndoita zvinhu zvimwe chetezvo. Asi iye akati, vachave vakaoma musoro, vanokarira zvepamusoro, vanoda mafaro kupfuura Mwari, vanoputsa sungano, vapomeri venhema, vaine chimiro cheumwari, vanonamata zvikuru vachienda kumachechi, vaine chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho. Furatirai vakadaro. Ini vanhu kwese kwamanga muri muchechi. Vadana izvozvi. Chiratidzo chabva pandiri. Kana changa chiri chokwadi chandataura. Uye ini ndisingazive izvozvo nezvenyu. Simudzai maoko enyu chero angavani. Muchechi mose, munhu wese, zvakanaka. Maona. Handivazivi. Handina kumbovaona. Asi mweya mutsvene uri pano uye unovaziva. Hamusi kuona here kuti handisini? Teererai. Kana vakavimba neni naizvozvo, vachavimba neni nechokwadi cheshoko. Nokuti chokwadi chinogona kuuya chete neshoko. Tende ukai mumwe nemumwe mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi. Uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Nokuti vimbiso ndenyu nekuvana venyu avo vari kure. Kunyange navose avo vachadanwa naIshe Mwari wedu. Munozvitenda here? Pachava neshumiro yerubhabhatidzo munguva pfupi inotevera. Ngatikotamisei misoro yedu. Ndichakumbira mufundisi kuti vanamate apo vachigadzira rubhabhatidzo. Ndinofunga kuti pane shumiro yerubhabhatidzo iri kuuya. Zvakanaka.